vachitaura pamusangano wakarongwa nesangano rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network nechina muzvina bhizimusi uye vari mufundisi Dr. Shingi Munyeza, vakati hurumende inofanira kusunungura vanhu kwete kuramba vari nhapwa dzehurumende kuitira kuti vanyatsovhotera vanhu vavanoda. Vamunyeza vakati vazhinji kunyanya kumamisha vanovhotera bato reZANU-PF nekuda kwokuti vane zvavanowaniswa nehurumende pachena zvakaita sembeu, zvekudya nezvimwewo. Vakati vane mafungiro ekuti vanhu vanozovhotera bato iri kuti vasazosarudzwa mumisha yavanogara vachisiyiwa panowanikwa zvemahara izvi.
Vanhu vangova zvikwekwe panyaya yekuti vanongoda kuti hurumende dai yatiitira izvi, hurumende dai yatiitira izvi, hurumende dai yatiitira izvi. Chiripo ndechekuti vanhu vanofanira kusvika pakuti vakwanise kuzviitira zvinhu, and then vozoita kuti hurumende idaidze kuti iite zvinhu zvainofanira kuita, isingaite vanhu kuti kunga vanhapwa mune zvinhu zvavanenge vachiita. Saka vanhu vedu vanhapwa dzehurumende nezvainofanira kuvaitira. Isusu tiri kuti vanhu ngavamire vari vega, iyoyo hurumende ngaiempawewo vanhu kuti vazviitirewo mabasa vari vega, kwete kuti vanhu vangomirira kuti zuva nezuva, mwaka nemwaka, vari kuuya kuhurumende.
Vamunyeza vakatiwo bato reMovement for Democratic Change rinofanirwa kubuda pachena kuti zvizvi chaitika nekurwara kwemutungamiriri wavo vaMorgan Tsvangirai, sezvo zvoita kuti vamwe vavhoti varase tariro yekunonyoresa kunovhota, vachiti pane vari kutarisira kukwikwidza semutungamiriri wenyika hapana wavanoona kuti angabudisa Zimbabwe mumatope mairi.
Kuopposition vatine tsekei nepavari yezvinezvi. Kurwara kwemukuru wavo Morgan Tsvangirai aita basa guru muopposition imomo. Kwanetsa nenyaya yekuti achazova mutungamiri ndiani. Inini ndinofunga kuti dai vagarisana pasi voisa process kana kuti zvinofanira kuitwa kwemwedzi ichatevera, kuti vanhu vazive kuti chii chiri kuitika iko. Nekuti chatinoda ndechekuona opposition yakasimba. Opposition inokwanisa kuchallenja government iripo kuti iite zvinhu kuzvira zvakanakira vanhu. Na opposition kana ikange isina kusimba, zvinongoreva kuti tatova ne-one party state. Saka iyo inofanira kusimbiswa. Chekutangisira ngaisimbiswe muutungamiri wayo.
Vari mune zvematongerwo enyika, amai Priscilla Misairambwe Mushonga, vakati vane tarisiro yekuti vanhu vachavhota gore rino vakawanda vachifarira kuchinja kwakaita hurumende.
Mavoters muZimbabwe anowanzoenda kunovhota nokuti vari kufarira kana kuti pane chiitiko chinenge chaitika. Mukatarisa muna 1980 vanhu vakabuda vakanovhota vakawanda chaizvo, nokuti tatichangobva muhondo. Vanhu vane kakufara kekuti tine munhu mutsva ari kupinda. Patakatanga kuenda mamwe makore aya pasisina chakadaro chachiitika, takabva tadzika pasi. Ukanazotarisa manhamba zedu zviri kuratidza kuti ukatarisa from the late 1980s tata kuita dip yeparticipation. Ndopakatanga nyaya yekuti taiti kune chinhu chino nechirungu voter apathy, ndobva yakwira futi muna 2000 just after nyaya yeconstitution nekuuya kwakaita opposition yeMDC. Saka muchaona kuti iye zvino patiri kuenda kuelection ino, nokuti paitika chiitiko chaitika ichi, vanhu vachaenda kunovhota vakati wandei, nekuti vanhu vanonzwa manyukunyuku.
Amai Misi Airambwe Mushonga vakatiwo havasisina tarisiro yekuti mutemo ine chekuita nesarudzo ichavandudzwa sezviri kutarisirwa nemapato anopikisa. Amai Mushonga vakati chongodiwa pari zvino kuti vanhu vasarohwe, pamwe nekuti vanhu vese vapiwe mukana wokunyoresa nekuzovhota.
Nguva yapera yekuti muite muise mutemo muparamendi muugadzirise. Saka mukaramba muchitaura kuti kana mutemo usina kuitwa election, iwo uri kupedza nguva yako yekuenda kunovhota. Chinoita kuti munhu aende kunovhota ndechei? Ngatichitaurai kuti panguva patiri iye zvino chatiri kuda ndechekuti pasave nekurohwa kwemunhu. Saka izvozvi tiri kuda kuti kuuye maobservers anenge achitarisa kubvira iye zvino patiri kutaura nemaelections, kuitira kuti vanhu vasarohwe, vanhu vakwanise kuenda kunozvivhotera munhu asiri kuvhundisirwa nekuchikidzira. Tikaita zvinhu izvozvo chete zviviri, inini ndinofunga kuti tinokwanisa. Takazviita muna 2002 pasina mamwe manewspaper, pane even kurohwa kwakaitwa ikaka, asi takakwanisa kuti tikunde ZANU musarudzo iyoyo. ZANU yakatikunda chete nokuti yanga ine mamwe masits aikwanisa kungounza anenge asina kunovhoterwa. Asi panyaya yemavhoti tanga takaikunda.
kweta uye zvevari murwiri wekodzero dzevanhu vaBrian Kagoro vakati vane chivimbo chekuti vana veZimbabwe vakabatana vanomisa vechiuto kuti vapindire munyaya dzesarudzo vachishandisa bumbiro remutemo yenyika.
Ndosaka ndati bumbiro remutemo nemutemo ndochabatsira kuti tudzivirire kuti vechiuto vanga vachipinda nezvematongerwo enyika. Mozva kuti chakaitika kuti shanduko irimo muZimbabwe itike hanga asiri matenge chiuto. Vanhu ruzhinji rwevanhu rwakaita se rwakabuya mumastreets kuzodemonstrate. So vanhu vakabatana voita izvo zvavakaita naNovemba vachiti kwete hatidi kuti vechiuto vaite se vave maactivists nemapolitical parties zvinoitika.
Sangano rezesine rinoti richange richiita misangano yekukurukura nyaya dzine chekuita nesarudzo kamwe chete pamwedzi kuitira kuti vanhu vakwanise kukurukura nezvesarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.